tichitarisa Zimbabwe, Zimbabwe yakatenge yagara yakati dunhu reSouthern Africa SADC rinofanira kuona maererano nekumira kwakaita zvematongerwo enyika zvekuMozambique kubva mugore rapfuura muna November. Nekuti vaive minister wemauto Emmerson Mnangagwa vakatombobuda vachitaura mumapepa nawo vachiti kunesana kwaankuriripo pakati peFrelimo neRenamo kwaikwanisa kuzogumisira mukurwa nekuridzirana pfuti, izvo zvaizokwanisa kuvhiringidza nyika dziri maneighbors eMozambique. Saka dunhu reSouthern Africa harina kutora zvakataurwa naVaEmmerson Mnangagwa nevamwe.
Tingatarisira here kuona masangano eAfrican Union neSADC achitora matano?
Ndo zvatakamirira kuona kuti zvichafamba sei, nokuti kazhinji kazhinji kacho dunhu reSADC rinowanzokumirira kuti nyika itange yagadzirisa zviri kunetsa mairi, nokuti dunhu reSADC rinokurudzira kazhinji kacho nyaya yeasovereignty yekuti nyika inofanira kugadzirisa zviri kunetsa mairi. Asi nezvaakuitika kuMozambique, dunhu reSADC raifanira kuona kuti nyaya iri kuitika kuMozambique ingaiswa iri paagenda, kwoitwa Emergency Summit yekuti vaone kuti chichingaitwa kuti zviri kuitika kuMozambique zvisakurudzira kuita all out war.
Nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, tingaona here Zimbabwe yakagadzirira kutambira vanenge vachitiza hondo kuMozambique vachiuya vachipotera muZimbabwe?
Chatinofanira kutanga taona ndezvekuti zvinhuwo hazvina kunyatsokumira zvakanaka muZimbabwe maererano neikonomi nezvakadaro. Asi kana nyika inenge iri muvakidzani yedu yaipinda matambudziko akadaro, nyika yeZimbabwe inowanikwa ichikwanisa kubatsira vangada kuya kuzotiza hondo kuMozambique vachipinda muZimbabwe. Zvinhu zvinokwanisa kuitika, uye pane mamwe mabato akasikirwa kuona kuti angabatsira sei vanhu vanenge vaita marefugees akaita seUnited Nations. Saka anozowanikwa achipindira achibatsira.